pana mumwe murume weku ari ku UK anova aka treatwa for HIV through avanotiwo ma bone marrow transplant vakampa ma stem cells anoita iwo kushanda mukugadziriswa kwema cells anodefenda body dzevanhu. Saka after apuwa treatment iyoyo ma stem cells akaongororwa after about 18 months amira kutora mushonga weHIV akawanikwa iye kuti izvo anga asiri kuratidza kuti achine utachiona weHIV.
Mune chokwadi here munyaya iyi kana kuti ndo zvamakore ese zvokuti pawanikwa nzira yekurapa chirwere ichi ipo pasina?
No, ichokwadi nokuti uyu atova mupesendi wechipiri zvichiitika kwaari. Wekutanga ndoumwe atii murume zvakare akamborapwa kuBerlin, anonzi iye vanomudaidza vachiti Berlin patient. Ndiye wokutanga kuva achinge aita the same treatment achizoonekwa after aitwa followed for a time kuti anga asiri kuratidza kuti ane utachiona maari. Saka ichokwadi, and in terms of science tinenge tichiti idevelopment in the right direction iri kutiratidza kuti pane zvinokwanisika kuti zviitike, asi pane zvino it's still muma early stages. Hatingati vanhu ngavachifara vapesununguka mumaitiro avo nokuti chirwere chakurapika. Aiwa, awo achiri maearly stages, tichiri kuda umbowo hwakawanda kuti zvigoonekwa kuti zvingazogadzirisika kuitira kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo rubatsiro zvingava chii. Asi ichi ichokwadi, zvinhu zvine evidence.
Kana kuri kuti marapiro aya abudirira, munoona sekuti achange achizodhura kupfuura mapirisi ari kushandiswa mazuva ano here?
Handifungi kuti marapiro awa chinhu chingava chokuti chingawanikwa kuvanhu vose vose, uyezve zvinhu zvokuti hazviiti successful kumunhu wese wese. Nekuti the way inoshanda marapiro awa nderekuti izvo dzimwe nguva ukapuwa, tinoziva kuti chero munhu akapuwa transplant and if akapuwa lese wapuwa an organ, lese waitwa liver transplant kana kuti waitwa kidney transplant, bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuramba organ yawapuwa iyi, handitika. So the same nezvakaita sana stem cell treatment, uri kupuwa ma cells a somebody else, saka bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuaramba. Saka it's not guaranteed kuti zvinogona kuva successful kumunhu wese wese.